Ini ndinoitwa Spiwe Kachidza Mapfumo, ndinogara kuno kuCalgary, Alberta, kuCanada. Ndiri munyori wemabhuku. Ndakanyora bhuku rimwe rakapublishwa iko zvino rinonzi Trip to Zimbabwe with Gogo, iro ratakaparura musuye mugowera wapfuura uyu kudhorobha rinonzi Edmonton kuno kuAlberta. Uku kuparura uku ndekwechipiri. Pakutanga takaparura muno muCalgary mandinogara. Vanhu vakauya vakasapota vakawanda vachitengera vana vavo mabhuku, vamwe vakanga varitenga paAmazon, vamwe wacho vakauya tikabva tavasainira bhuku vakabva vatenga mabhuku nevana vavo vachifarira chaizvo kunzwa idzi nyaya dzaitarwa naGogo.
Zvii zvikuru zvamaiita pakuparura bhuku iri kana pakulauncha apa?
Bhuku iri ndakarinyora kuitira vana vakawanda vari kudiaspora kuno, vanobva kuZimbabwe vasati vasvika kuZimbabwe, vasati vaenda kuZimbabwe, asi vanongonzwa nyaya dzinotaurwa dzakangowanda wanda dzekuZimbabwe. Saka bhuku iri ndere vana vari between ages kuma4 years old kusvika kuma15-16, vanogona kuverengerwa vari vadiki kuti vanzwe nyaya dzekuZimbabwe, neavo vanokwanisa kuzozvinge vachizviverengera vachinzwa nzvimbo dziri kuenda Gogo nevazukuru vavo. Saka kuEdmonton kwatakaparura bhuku musi wemugovera, aiwa vanhu vakauya vakawandisisa, ngekuti patakaenda ikoko takabatana nerimwe sangano rinonzi Black Literacy Code, rinokurudzirawo kunyorwa kwemabhuku nevanhu vanobva kuAfrica, richikurudzirawo vana vemaAfricans kuti vakwanise kuverenga wadi chido chekunyora mabhuku kana kuverengawo mabhuku. Saka takabatana navo kuti tiparura bhuku iri kuEdmonton. Aiwa vanhu vakauya vakawandisisa, vakauya nevana vavo. Gogo ndikavaverengera bhuku iroro vakafara, vanhu vakafarira chaizvo, nevabereki vacho vachifarirawo kunzwa nyaya idzi, zvekare vachibva vatenga bhuku, tichivasainira bhuku vachibva vatenga. Asi kusapotwa kwayakaitwa kuEdmonton kwakafadza chaizvo, ngekuti vanhu vakauya vakawandisisa zvekuti vasina kuuya vakatotaurirwawo nevamwe kuti masaririra kuno, ngekuti bhuku iri rinofadza kutura wanawa kuti kana vazodzokera kumusha vanenge vachionawo zvekutarisira kuti vanoona muZimbabwe, ngekuti vazhinji vacho havasati vaenda. Vamwe vakauya vari vadiki diki kuno nemaparents avo, vamwe vacho vakazvarirwa kuno zvekuti pamwe vanenge vatosvika 9 years vasati vadzokera kumusha. Nyaya dzavanenge vachingonzwa dzekuZimbabwe dzinhu dzinenge dzichingo dzekushoropodza, nekuti ikonomi haina kuita zvakanaka kuZimbabwe, hakuna kuita zvakanaka, asi ivo vane chido chekuendawo kumusha. A Trip to Zimbabwe ibhuku riri very positive. Ndizve chokwadiwo sekuziva kwatinoita, Zimbabwe inyika yakanaka, kune nzvimbo dzakawanda dzekuenda dzekuti asati asvika kuZimbabwe anenge achifarirawo kuenda kunoona nzvimbo idzi dziri kuZimbabwe, nekuti it's a beautiful country, tinozviziva izvozvo. Saka bhuku iri rinotora vana ava richienda navo kunana Wange Safari Lodge, vachienda kunoonawo maanimals ariko musango in the natural habitat, vachitodziona mhuka dzacho mubhuku imomo. Gogo vakaenda navo kuVictoria Falls, vakavarakidza Mosi Watunya, vachiona zvese zvinoitwa kuMosi Watunya, mabungee jumping and going down the Zambezi River, vachionawo mhuka dzemumvura, zvekare vachizodzoka kuHarare naGogo. Kuchizouyawo vana vachitorwa vachiendwa navo kuvillage. In this book vanoenda kuchiveshi kuriko kumusha kwevazukuru vangu inini kwababa wavo, vachinoona kwakakurira asekuru wavo, nevachisangana nevo nemahama dzavo dzekumusha ikoko, vachiswerawo vachienda kune kunofudza kumombe nevamwe, nekuonawo zvinoitwa pamusha, vachimhanyisawo huku vana Gogo vacho vabatsira, huku vacho vabikira. Zvinhu zvekuti kana muchivataurira vasati vaenda kuZimbabwe, vakazoenda vazoshamisika, vanoziva kuti Gogo Mapfumo wakati taurira mubhuku kuti ndizvo zvamuchaona kana maenda kumusha. Saka bhuku iri vanhu vangade kuziva kuti makarinyorerei, sekutaura kwandaita vana vazhinji vari kudiaspora havasati vaenda kumusha. Inini ndine vazukuru wangu 4 vanogara kuAustralia nemwana wangu nemuroora wangu. Saka vana ava havasati vamboendawo kuZimbabwe, ngekuti vazukuru wangu vari 15, mumwe ane 10, mumwe ari nearly 9, the little one ari 5 years old. Saka havasati vaenda kuZimbabwe, asi vanochido chekuenda kuZimbabwe. Saka rwendo rura ndakanyora mutrip to Zimbabwe ndaiita fanike ndiri kuvatora ndichienda navo kunzvimbo dzese idzi dzekuchiweshe, nekuHange nekuVictoria Falls, tichienda navo kumusha kwangu inini, vachiswerwa vachidya mango mumuti, vachiurayirwa mbudzi, vachidya maguru nezvimwe zvakadaro. Tinenge tichida kuvaencouraja kuti vadadewo nerudzi rwavo, vadade nezvinoitwawo kurudzi rwavo rwanhu wekuZimbabwe, tichivaencouraja kuti kana vazoenda kuZimbabwe vanoona zvinhu zvavakaverenga mubhuku yeTrip to Zimbabwe with Gogo.
Munera mangwana urongwa upi wa muinao wekushambadza buku irori kuburikidza nekuloncha kana kuparura kwamuri kuita uku mune mangwe matunhu kana mangwe maguta nemadhorobha.
Tichada kuparura iri bhuku zvekare muno muCanada ndichikuronga kuti munana August tichaenda kuToronto kundakadaidzwa nemamwe madzimai ari ikoko ari kuda kuti ndiuye kuzotaura about bhuku redu irori a trip to Zimbabwe achiuyawo nevana wavo vachiona zviri kutaurwa nenyaya yebhuku iri. Zvekare muna October ndiri kuenda kuLondon kuUK kunoparura bhuku irori zvekare. Yekuti kuti vaZimbabweans akawanda vari kwese kwese kuUnited States tichaona kuti pakusama ipapa pandichaona kuti ndingaende kuWashington DC ikoko kana kuNew York kani kwandinokwanisa kuwana maZimbabweans akawanda tikangoorganiza ndinoenda ndonoparura bhuku iroro totengesera wana bhuku tichivataurira zvekuZimbabwe kuti kana waenda kuZimbabwe zvizvo wanonoona ikoko nekunaka kwakaita nyika yedu. Ndizvo zvatiri kuda kuitira kuti encourage vana vedu kuti vaite nechido chekuverenga. Yekuti dzimwe nguva kana vasina vachikura vasingadzidziswe kuverenga havatombozivwa kuti chii chiri kuitika around the world, vanongodzidza kana vari kuchikoro asi kuti vatorewo bhuku vachiverenga zvinhu zvatinofanira kuvadzidzisa vari vana vadi kuti vakure vachiona vachigona kuverenga vachizvionerawo vachiitawo the desire yekutravel and see different places. KuZimbabwe tichaona muna January pandinoenda tinonoona kuti tingariparure here bhuku iroro ikoko. Asi hazvo vari kuZimbabwe, vana vari kuZimbabwe vanoziva zvakawanda zvemuZimbabwe. Bhuku iri rakanyanya kunangana nevana vari mudiaspora vanobva kuZimbabwe vasati vaenda kumusha kuZimbabwe ikoko. Asi tinoda kuritengesa, tinonge tichiti vanenge vasingakwanisi kuuya panoparurwa bhuku vanogona kutenga bhuku iri paAmazon ngekuti riri paAmazon. Mungangoda kuziva kuti saka tichazoenda kupi nenyaya yemabhuku aya. Kutanga kwerwendo rwandinoda kuita nevana vari mudiaspora kuti vazive nzvimbo dzekuenda, vaonewo kutravhera nedzimwe nyika dzivo dzandichanyorawo. Iri rangare trip to Zimbabwe tinogona kunge tichiitawo rimwe rinonanganawo nezvimwe zviri kuitika kudzimwe nyika dzekuAfrica kana kuti zvimwe zvinhu zvekuZimbabwe zvinoita kunyika yedu. Saka sekutaura kwandaita, tiri kuda kuencourage vana kuti vakwanise kuverenga, wade kuverenga tikudada nenyika yavo iAfrica, wadada nenyika yavo iZimbabwe, wadada nenyika dzavo dzekuMalawi kuti wanzwe zvinhu zvinoitika ikoko ngekuti mune vana vakawanda mukataisa demography iri kuno kudiaspora kuti vana vari under 15 vakawanda sei and how many of them vasati vambodzokera kumusha kwavo. Asi kune zvinhu zvakanaka, beautiful country yavasati waona. Tinoda kuramba tichidzidzisa vana kuziva mbuya huudzwa. Kana usingazive kunaka kwakaita kumusha kwenyu nekudada nekuva munhu mutema anobva kunzvimbo iyoyo, hapana anovadzidzisa izvozvo. Saka izvozvo ndizvo zvandinoda kuti ndinyanye kukohomedza kune vabereki nevana vacho. Saka ndichiti kana taakunyora mabhuku aya kana tichiparura bhuku, huyai nevana vacho ndichivawerengera kuti vazive kuti gogo wakataurira kuti chakati chakati nenyika dzedu. Saka ndizvo zvatiri kuda kuti tikohomedze vanhu nekudzidzisa vana vedu.